I get it.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 31, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatara musi wa23 Nyamavhuvhu sezuva resarudzo muutungamiri webato rinopikisa reTCCC vaNelson Chamisa vachitiwo:
takanyimwa mufaro, takabirwa mufaro, takabunyimwa budiriro, takabirwa budiriro, asi budiriro iri kudzoka musi wa23, saka tiri kugadzirira.
Asi mutauri webato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vatiwo:
kwatiri kumusangano weZANU-PF ndiro gore ra2023 musi wa23 tichiti EDP.
Nyaya yekushaya simba kwedhora remunyika yokonzera makakatanwa, vamwe vachiti dhora iri rinofanira kuregedzwa kushandiswa, vamwe vachiti ngarirambe riripo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye kana pashaya anokunda musarudzo dzemutungamiri wenyika, sarudzo dzechipiri kana kuti run off dzichaitwa musi wa2 Gumiguru. Kutarwa kwaita zuva resarudzo kunoreva kuti kunyangwe Biri reElectoral Amendment Act rikapasiswa, harichashande musarudzo dzegore rino. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Chiziviso chavo mugwaro reGovernment Gazette, vamunangagwa vati matare ekunyoresa vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzuro achagara munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika musi wa21 Chikumi. Vanoda kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika vachanyoresa kudare renomination court iro richagara padare rehigh court muHarare. Ko vari kukwikwidzana navamunangagwa vanoti kudii nekutarwa kwezuva resarudzo? Regaitinzwe kubva kumutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa.
Musi wa23 rinova zuva remuna August, uri musi wechitatu, ndo pari kuuya independence kana kuti rusununguko rweZimbabwe. Mufaro uri kudzoka. Takanyimwa mufaro, takabirwa mufaro, takabunyimwa budiriro, takabirwa budiriro, asi budiriro iri kudzoka musi wa23, saka tiri kugadzirira.
VaChamisa vatiwo:
sichatinoda chiitwe pakugadzira ikoko, toda kuti mavoters roll anga achizikana nomunhu wese. Munhu ari pavoters roll azikane nomunhu wese. Todawo kuti mapolling agents anga ari kwese. Sarudzo dziitwe pajekerere paruzhinji, pasaita anozvambaradza mumwe kana kurova mumwe. Tiri kutonamata kude munyika maita runyararo, tiri kunamata kude munyika maita rugare nekudanana. Panana vengai tounza farai, panana kusadanana tounza wadzanai.
Mutauri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vaLloyd Damba vashora vamunangagwa nekukurumidza kutara zuva resarudzo pachine nyaya iri kumatare yekutarwa kwemiganhu yekuitira sarudzo.
Vamunangagwa tine nyaya nawo mukoti, asi vaita blatant disregard yenyaya iyoyo vakanoproclaima court dates. Takaendesa nyaya yedu yedelimitation report iri kunze kwemutemo, yataa nemaweeks tichitsanangura kune vanhu veZimbabwe. But zvisinei, takuudza vana veZimbabwe kuti election tiri kugadzirira kupinda mairi, but hatibvumirane nazvo nekuti tiri kuenda muelection yakarigwa kudhara.
Mumiriri weHarare East muNational Assembly vatenda ibiti veTriple C vati havasi kufara nezvaitwa navamunangagwa vachiti kutara kwavaita zuva resarudzo paramende isati yapedza kuzeya Electoral Amendment Bill kunoreva kuti kunyange mutemo uyu ukapasa hauchashanda musarudzo dzegore rino. Vabiti vaendera mberi vachiti mutemo wesarudzo sezvauri hauna kunaka.
Taida kubatsira nyaya zvakare kuti code of conduct ine mazino yekuti munhu akaikanganisa anokwanisa kusungwa. So zvinhu zvakawanda zvataida kuti tiite zvinoreforma nyaya mutemo wemaelections munomusipatara.
Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vati paramende iri kuendera mberi nekuzeya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo. Vanoti bhiri iri haritadzisi nyika kuita sarudzo dzakachena.
Chero zvauri zvinezvo chaunotadzisa chinobva chanzi election yakona kuita free and fair because the clause yakati yanga ichabatsira zvakati. It's good to improve the laws but there's nothing that makes the process not be free and fair.
Mutauri wemDC inotungamirirwa navaDouglas Munzora vaWitness Dube vati havasi kufara kuti vamunangagwa vatara zuva resarudzo vasati vagadzirisa nyaya dzegwaro revavhoti nedzimwe.
Kungoisa sarudzo zvinongoratidza kuti chavanongoda chete kupinda mupower.
Asi mumiriri wemberengwa North vamakoraidza vezanu PF vati vanofara nezvaitwa nemutungamiri wenyika.
Ngatiregei kuita mhirishonga nekuda kwezvematongerwo enyika, ngatitei maelections edu murunyararo.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti zvichanetsa kutevedza zvimwe zvinhu zvinodiwa neConstitutional Amendment No. 2 mutemo wesarudzo usina kuvandudzwa.
Saka zvazvava kureva nezvokuti nokuti mutemo uyo hauna kunge wapasa, zvinhu izvozvo zvichanetsa kuti zvoitwa sei musarudzo dziri kuteera idzodzo.
Kana zuva resarudzo ratarwa nemutungamiri wenyika, vanoda kuvhota vanenge vasara nemazuva maviri chete ekunyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichitevera chiziviso chemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa chekuti musi wa 23 Nyamavhuvhu 2023 ndiro zuva richaitwa sarudzo munyika. Zvimwe zvaro zveZimbabwe zvinogara kunyika dzakapoteredza zviri kupa maonero akasiyana-siyana panyaya yekuti zvichadzokera kumusha kunovhota here kana kuti kwete. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vataura neStudio 7 muhurukuro dzakasiyana varatidza kuti havana tariro yekuti kune chipenyu chichabuda musarudzo dzechipiri mushure mekupidigurwa nemauto kwevaimbi vemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Vachoice Moyo, avo vanorarama nekugadzira mafoni muguta reFrancistown muBotswana, vati kunovhota kupedzera hoko padehwe retsindi. Mashoko avamoyo atsigirwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reVinduku muNamibia vaNaison Chirwa, avo vatei ZANUPF yaoresa vanhu vazhinji moyo nokuda kwekubira sarudzo kwayo.
Vanhu vanozviziva kudhara kuti tutomba nhamo vanofanira kuvhota, but nyaya ndeye kuti vanoziva kuti tinovhota asi hazvishandi, ndo zvinouraya vanhu.
Sataida
chaizvo bhadzi taneta because hazvina zvazviri kutipa. That's why taotongova bheta utsvage zvako sadza uzviwanire kudya uri kwaunenge uriko.
Inetozova expense especially kana zvaunongoitarisira zvacho zvisinganoiti nedhat rigwara because kuinda kuZimbabwe yokudzoka is almost $100 yaunoda.
Mumwe anoti mutsigiri weZANUPF waMalvin Chiware vati kunyange bato riri kutonga rakabatsira kwazvo nekupa vabereki vavo minda, vamunangagwa vakafanira kugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha.
Vatina hangu ndiri muZANUPF, nyangwe haisina chainondibatsira nayo, ndiri muZANU, ndakakurira muZANU. Yakatipowo munda kudhara but ina handina chandobhenefita nazvo muZANUPF. Vatokuti itida yakwazogadzira nyika kutogadzira road apa vanhu mabasa. Vanhu havadyi road, vanodya mabasa. Ndozvatongochema nazvo.
Asiva Trimo Gutu vanogara muJohannesburg muSouth Africa vati vachaenda kunovhota kuZimbabwe sezvo vari kunze kwenyika vasina kodzero yekuvhota.
Zvitori ne connection embassy ndimbo transport yekunovhota. Pachokwara ndika hazvisipei semuZimbabwe ndakuti Zimbabwe ivako. Because change muZimbabwe inaka yamava Zimbabwe wese. Regardless kuti tinosapota pati ipi, tinosapota ipi. Zimbabwe.
Mutauriri weTriple C Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti zvinoreva makore mashanu ekutambura zvakare kana vanhu vakasavhota nouwandu hwavo.
Munhu wese anofanirwa kuuya kumba kuti tivhote kuti tizokunda ZANU-PF musarudzo dziri kuya muna August. Isusu tiri kutaura isusu kuti tiri kuona tese kukwira kuri kuita zvinhu. Vanhu vari kuedza kuti vabude munyika vachinoita manese aid. Zvipatara zvedu hazvina kumira zvakanaka, hamuna mushonga, maticha haasi kubhadharwa, tine nyaya dzemakala, tine vasungwa vari mujeri, ana honorable job sikala navajacob ngarivhume. Zvese izvozvo zvinoda kutibata sema citizens kuti tizovhota pakuru tigozokunda pakuru. Kunda tikasadaro tinozoita mamwe makore mashanu tichitongwa nezanu PF.
Mukuru mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi vati havo vane chivimbo chekukunda.
Kwatiri kumusangano wezanu PF ndiro gore ra 2023 musi wa 23 tichiti EDP.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvave nemakore akawanda zvichida kuti zvibvumidzwe kuvhota sezvinoitwa zvizvarwa zveSouth Africa, Kenya nedzimwe nyika. Electoral Commission of Zambia inoti iri kuda kuti vari kunze vatange kuvhota muna 2026. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
United States Agency for International Development kana kuti USAID nasi yapa rubatsiro rwechikafu runokosha mamiriyoni masere nezviuru mazana manomwe zvemadhora ekuAmerica kusangano reWorld Food Program kana kuti WFP kuti ribatsire mhuri dzakatarisana nenzara matunhu mashanu munyika pasi pechirongwa cheFood Assistance for Assets Program. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri weWFP muZimbabwe vatatenda Macheka.
Vatanaka Shonai, mudzidzisa nemudzimai nevana vatatu kusanganisira mumwe akatanga zvidzidzo kuuniversity. Mari yavanotambira inove zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti madhora 150,000 emari yemuno nemazana maviri nemakumi mashanu.
Tine urombo regai tikuendesei kuna vatatenda Macheka vanova mutauriri weWFP.
Sangano reWorld Food Program nhasi ratambira mari inokwana kuita 8.7 million yabva kuhurumende yeUnited States of America kusangano kana kuti bandiko ravo reUnited States Agency for International Development muchidimbu USAID.
Saka mari ichabatsira vanhu vari kunzvimbo dzipi chaizvo?
Mari ichabatsira vanhu vanokwanisika kuita 65,000 mumatunhu anoti Kariba, Masvingo, Mwenezi, Rushinga nezvishavane. Mari ichabatsira kutenga chikafu chakaita sechibage, mafuta nebhinzi, ndumba kana nyemba. Dzinova idzo dzichashandiswa kupa vanhu vanenge vane matambudziko echikafu. Asi vanhu ava mushure mekunge vatambira chikafu ichi vanozoshanda mumatunhu avo, matunhu avari iwawo.
Vanenge vachiita sei chaizvo?
Dzimweni dzenguva vachabatsira kuvaka zvimadhamu zvidiki, angava mapindu emuriwo kana nzvimbo dzinochengeterwa hove, mafish pond nezvimwe zvivakwa zvakasiyana siyana vachitambira chikafu icho chichi. Zvivakwa izvozvizvi zvichazovabetsera munguva inotevera kana vaakuda mvura, kana kuti zvichida kwaitika drought, kusanaya kwemvura, kana kwaitika mafashamu, kana kwaitika nzara huru. Zvinoreva kuti vanhu vaya vachabetserekana nezvavanenge vakadzidziswa zvichida sei kuita zvemukando, zvekukweretisana mari, kuita tumabhizimusi tudiki twavachadzidziswa. Saka izvozvizvi zvinobatsira kuti ramangwana ravo panozoitika kunyangwe pfumvu kana drought kana kushayikwa kwemvura vanozokwanisa kubatsirikana vachinotarisa ipapo.
Izvi zvinoreveiwo takatarisa humwe upfumi hwevanhu ava.
Zvoreva izvo kuti vanhu ava vachakwanisi kuti kuda munhu anenge ane kamombe kake, mumwe ane kambudzi kake kana kahuku kake, ochiti achiregai nditengese kahuku kangu kuti ndiwane sadza, kana achiregai nditengese chibage changu ichi kuti ndiendese mwana wechikoro. Vanhu ivo vanoziva kuti tikangoenda kumagadheni edu, kumapindu edu aya kwatakarima kana kuti kadhamu kedu kane mvura kaya, kureva kuti vanhu ava ane mvura gore rese, vanokwanisa kutora mvura yaya vachididzira mapindu avo. Hazvisi zvoreva izvo futi kuti vana havachabvisi muchikoro, kana kuti vanhu vakwanisa kuwana kudya kwakakwana nguva dzese, nokuti dzimwe munguva yenzara tinoonawo kuti vanhu vanozodya kamwe chete pazuva, zvinova zvisina kunaka zvikuru sei kuvana vadiki.
Vatatenda Macheka vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muWFP muZimbabwe vanga vachitaura vari parunare muHarare. Kushaya simba kwemari yemunyika uko kuri kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru, zvichiomesera veruzhinji sezvo vemabhizimisi vakawanda kusanganisira vanoshanda zviri pamutemo vave kuda kubhadharwa nemari yekuAmerica iyo isingawanikwe nyore nevakawanda. Izvi zvinonzi zvasimudzawo gakava rekuti mari yemuno yombosendeko parutivi here kana kuti kwete. Kudzana emsengi anotipanya inotevera.
Vatana Kashonai mudzidzisa nemudzimai nevana vatatu kusanganisira mumwe akatanga zvidzidzo kuyunivhesiti. Mari yavanotambira inove zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti madhora 150,000 emari yemuno nemazana maviri nemakumi mashanu yemadhora ekuAmerica yeallowance hazvivakwanire pakurarama kwavo nemhuri yavo. Vanoti vanoshandisa mari inopfuura mazana matanhatu emari yekuAmerica pamwedzi, vachiti upenyu hwakavaomera zvekuti vanotopona nekuitawo mamwe mabhinda uko uye vanogara vari muzvikwereti.
Ndinoenda nohoda gasi, ndinonohoda inki yekuti ndifotokope kuedza kuita augment tumari tushoma twandinowana, but hazvikwani. Kwereta kwacho kuti wambopiwa naningi ukaona kuti nguva yekumubhadhara yasvika hauna mari unonokwereta munhu kuti umubhadhare ndiwo kutorarama kwacho.
Amai Dion Moyo ndemumwe wevanhu vanotengesa mumigwagwa muBulawayo. Vanoti kushaya simba kwemari yemuno kwave kuita kuti vasadi kuitambira nekuti vanonetseka kuwana kwekuishandisa.
Kumamaketi kwacho kwatotengesa vanoramba bhondi vanoti havaridi michovha chaiyo chaiyo nebhondi yavadhola kubva mutaunu kuenda kumalokesheni kana kubva mutaunu kuenda kumasabhabhu. Zvaoma toti kuvadza vatoti uraya nebhondi.
Amai Moyo vanoti havangakwanisi kutaura kuti mari yemuno yombosendekwa parutivi here kana kuti kwete, asi vanoti panofanirwa kutorwa matanho akasimba kuti zvinhu zvigadziriswe. Mudzidzisi Shonai vanotsinirawo kuti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu nekukasika nyika isati yadzokera mumatambudziko seakamboonekwa mugore ra2008 apo mari yemunyika yakashaya simba zvekuti muzvitoro mange musingachawanikwe zvinhu zvekutenga.
Saita quick decisions to turn around the economy. Tinodzokera futi kwakadaro. The health services collapsed. The education sector got on the brink. No, it has also collapsed because muna akutongotsvaka kuti ndorarama sei.
Mumwe vanorarama nekutengesa amaita kudzwa shumba vanoti maonero avo ndeyekuti mari yemunoimbosendekwa parutivi.
Muchovha unotokudanzira 5,500 saka iyi bhondi hatichariidi.
Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Coalition for Peace and Development vaTrust Chikohora vakambove mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC ndomumwe wezvematongerwo enyika vari muPolitical Electors Dialogue kana kuti POLAD. Vanoti boka iri rakabatsira kupa hurumende mazano akabatsira kuti mari yemuno isaramba ichishaya simba, vachitiwo hazvibatsiri nyika kuti mari yemuno ibviswe.
Kana vatoribisa ivino katoda kubisa kakateka nguvana kuzoridzosa zvinonetsa unenge vatoriuraya zvachose. Saka ngavamboedza kuita zvinofanira kuitiwa uye vanhu vamboisa musoro pamwe chete tichitaurira nechokwadi zvinofanira kuitiwa kuti richengete mutengo waro asi takambori richengeta richishanda.
Va Felix Chari mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi ndemumwewo avo vanotsigira kuti mari yemuno imbosendekwa parutivi.
Hatikwanisi kublema vamabhizimisi sezvo vachitsvaga kurarama munguva yakaoma kudai. That's why tichiona kuti pavanochaja mitengo yavo havachaji mitengo yanhasi, vanochaja mitengo yamangwana kuitira kuti vakwanise kuzoreplesa stoku yavanenge vatengesa. Sokuona kwangu paitambosendeka bond redu parutivi kusvika upfumi hwedu waterama.
Vaprosper Chitambara veLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe kana kuti LEDRIS vanoti kusendeka mari yemuno parutivi kune zvakwakanakira asi kunogona kunetsawo nerumwe rutivi.
Zvine matisatwa ndechekuti hurumende haichina mukana wekushandisa monetary policy kuti inge ichiinfluenza macroeconomic policy performance uye macroeconomic developments munyika. But kana muchida kukurumidza kupedza nyaya yekusagadzikana kwezvinhu, nyaya yekudhola rezvinhu inobatsira ipapo nekuti inoita kuti pashaikwe mukana wekuti hurumende inge ichiprinta mari sezvatiri kuona zvazviitika.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, amai Florence Taringa, avo vanotsigirawo kusendekwa parutivi kwemari yemuno, vanoti zano ndegarinoitwa nehurumende ndiro rinokonzera kusagadzikana munyika.
Chaita musoro uteme chinozivikanwa, ndosati kudzokera tichinyanyopusha kuti kana tasvika panguva yakamanikana kudai ngapasashandiswe chisimba kuzama kugadzirisa situation nedambudziko rinenge rawira vanhu vese, nekuti ana muzvina bhizimusi vakambunyikidzwa. Zvinodzoka zvikwari kwatiri vashandi takutambudzika kuti tichawanepi chekudya, tichawanepi kwekutenga.
Hurumende yakambosendeka kushandiswa kwemari yemuno mugore ra2009 asi mari iyi yakazodzoswa mugore ra2018, uye panguva iyi hurumende yakatara kuti yaive neuremu hwakaenzana nedhora rekuamerica. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hakuna nyika ine chiremera inorarama isingashandise mari yayo, vachiti dambudziko guru nderevemabhizimisi vanoita nhafu nekukwidza mitengo yezvinhu. VaMnangagwa vanotsigirwa negurukota rezvemari vaMtulinqive vano vari kutora matanho kudzikamisa dhora remunyika uye richaramba richishandiswa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mifananidzo yatumirwa pamadande mutande akasiyana-siyana iri kuratidza vakapandukira hurumende vechikwata cheRapid Support Forces vachirwisana nemauto ehurumende yeSudan Armed Forces muKhartoum. Kunyange hazvo mapoka maviri aya akanyorerana chibvumirano chekuwedzera nguva yekumbomisa hondo. Nasi bazi reAfrican Union rinoona nezverunyararo rePeace and Security Council range richisangana kumuzinda we sangano iri kuAddis Ababa, Ethiopia, kuti rione kuti ringamise sei hondo yemuSudan iyi. Dare reparamende muAmerica reUS House of Representatives riri kutarisirwa kuvhota nhasi kuti ribvise mutemo unosungira hurumende kuti isakwerete imwe mari kana kuti debt ceiling. Kwasara vhiki rimwe chete chete kuti America itadze kubhadhara zvikwereti zvayo kana mutemo uyu usina kuvandudzwa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutauri wedare reHouse of Representatives vaKevin McCarthy vebato remaRepublicans vari kushanda zvakasimba kuti nhengo dzedare reparamende dzitambire bhiri rinobvumidza hurumende kukwereta imwe mari kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo. Sangano rinorwira zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumatunhu anoti DC, Maryland, Virginia neWest Virginia muAmerica, reCoalition for Zimbabweans in the DC area kana kuti COSDA, rinoti riri kuronga kuita mabiko makuru ekutenda zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumatunhu aya zvakabudirira muzvidzidzo zvepamusoro-soro. Sachigaro veCOSDA vaJona Masia vanoti sangano ravo raona zvakakodzera kuti rironge mhemberero dzichaunga nidza mhuri yeZimbabwe yose kuti ipemberere pamwe chete nevakabudirira muzvidzidzo zvavo kubva muna 2020 kusvika gore rino ra2023 senzira yekuvatenda mukushingirira kwavo kunyange vakasangana nematambudziko akasiyana-siyana zvikuru denda reCOVID-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa na vamasiya na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Unguwa Kandemiri isuse sanganore Costa tirukuronga kupemberera wanawe muridze Zimbabwe vari kugarakuno ku diaspora kunzvimbo yeAmerica ku Washington DC nema states akatenderera anoti West Virginia, Virginia ne Maryland. Tirikuronga pamwedzi uri kutevera uyu kuti tiungane pari zvino tirikuda kumbopa mhuri kuti dzimbofara ne vakagraduata. Isuo tozoungana se community kupfurikidza nekosda kuti vanhu vapemberere zvinodadiswa zvakaitwa neruzhinji rwevana veZimbabwe.
Mapoka api evanhu vakapedza zvidzidzo zvavo vamuchange muchipembera navo?
Tichange tichipemberera mapoka atingati matatu kana mana veku university vakagraduata nema undergraduate degrees avo. Tozopemberera vemamasters. Pane vamwe vanenge vakaita mapostgraduate, kwozoita vane madoctorates. So tichange tichipemberera vakaita zvidzidzo izvozvi, uye tichange tichitaura kuti kapemberero katichaita kachafamba sei.
Chii chasvitsa kuti muronge mabiko aya sesangano reCOSDA?
Chasvitsa kuti tinge tichironga kupemberera secommunity ndechekuti chinangwa cheCOSDA takatarisana nevana vanogara kuno kudiaspora ndechekubatanidza vana vanobva kuZimbabwe kana mhuri dzinobva kuZimbabwe, uye nekupa vanhu mikana yekuti vasangane vachifara nekuonana. Saka tiroda kuti tizadzikise chinangwa ichi. Ndo zvakaita kuti tive nekuumba sangano reCOSDA, because tinoda kuti tiite mhuri dzeZimbabwe dzibatane pamwe chete kana vari kudiaspora kudai. Uyezve chimwe chinangwa chedu, takaona kuti pakaitika denda reCOVID vamwe vakagraduata asi havana kumbopemberera necommunity. Saka toda kuti tizadzikise ipapo vanhu vafare vachifarira fundo dzavo.
Muchaunganidza sei vese vamuri kutarisira kuti vange vari pamabiko aya vakapedza zvidzidzo avo?
Tichazivisa vanhu vakagraduata kupfurikidza nema WhatsApp groups ari mucommunity yedu ino yeDMV. Pane vanotitika senda information ikoko, vanhu vanobva vaziva. Asi tinenge tichikumbira kuti vanenge vakagraduata vanotitumira email ku email yedu yeCOSDA inoti cosda@cosda.org. Kana vatumira kudaro inoenda kuna secretary wedu, tobva tazoziva tobuda nelist yekuti ava ndivo vakagraduata ava ndo vatinenge tichizopemberera. Saka hazvinhu zvinenge zvakarongeka, tichatotumira shoko racho kucommunity pavhiki iri kutevera iyo.
Ivo vamuri kutarisirwa kukoka ava vane chavanotarisirwa kubhadhara here kuti vanga vachizopinda mumabiko aya?
Mabiko aya achange ari asingabhadharwi. Isusu sesangano reCOSDA tichashanda zvikuru kuitira kuti tione kupa vanhu vazuva ravo rakashongedzeka zvakanaka.
Ko, mune mibayiro here yamuchapa?
Hungu tine mibayiro yatichapa inenge iri yakatenderanwa nechikwata cheCOSDA inoitawo kuti vakagraduata vange vachinyemwerera.
Aho vanga vari sachigaro veCOSDA vaJona Masiya vachitaura vari parunare kuWest Virginia muno muAmerica naJonga Kandemiri West Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvekutarwa kwemusi wa 23 Nyamavhuvhu sezuva rekuita sarudzo munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti sarudzo dzegore rino dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Nyaya yekushaya simba kwedhora remunyika yave kukonzera makakatanwa ne Gakava vamwe vachiti dora remuZimbabwe rinofanira kumbosendekwa parutivi asi vamwe vachiti rinofanira kuramba richishandiswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka-31 kwekwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje sizwile sonke ukuthi kuphumile i-proclamation etsho ukuthi amalanga ama-election aya kuba khona mhla ka-23 August, njalo le nomination court layo ukuthi yahlala nini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usephawule ilanga likamhla ka-23 Ncwabakazi ukuthi yilo okuzaqhutshwa ngalo ukhetho olukhulu lwalonyaka.
So it is important that these lithium players get together, those who are establishing plans for how they change the next stage, get together.
Umhlangano wabuhlanganiso yabakumsebenzi wokwemba elizweni ye-Chamber of Mines walonyaka kuqale namhla eVictoria Falls. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe omhlaba ole-USAID solunike iZimbabwe usizo lwezigidi phose ezisitshiyagalolunye zamadola eMelika $8.7 million. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usephawule ilanga likamhla ka-23 Ncwabakazi 2023 ukuthi yilo okuzaqhutshwa ngalo ukhetho olukhulu lwalonyaka lokudinga amakansila, amalunga edala lephalamende kanye lomongameli welizwe leZimbabwe. Lokhu kuphume kugwalondaba lukahulumende ole-Government Gazette. Umlondolozi Ndlovu usipha lolo daba.
Umongameli Mnangagwa uveze kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ukuba ukhetho luzakwenziwa phansi komthetho we-Electoral Act ovele ukhona manje. Ubike njalo ukuthi idale lokubhalisa kwalabo abazancintisa kukhetho lolu ele-Nomination Court lizahlala e-High Court mhla ka-21 Nhlangula. Umphathi ntambo wezomthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uhulumende wethulele ilanga elandela umthetho.
Umthetho lo okhona okhetho yozawusebenzisa akulalapho okulotshwe khona ukuthi akukho emthethweni lokhu.
Lokhu kusekelwe ngummeli weChegutu West ePhalamende uMnumzana Dexter Nduna owebandla leZANU-PF.
Ngibona kukahle ngithe ngikhangela ngabona ukuthi upresident uhambe khona endleleni kanye ukhuluma ngendaba yama-election, last election 2018, indaba yama-dates. Ngibonile sibili uchaye kuhle sibili ehambisa khonapho khonapho, wakhuluma njalo indaba yama-days awe-nomination, wakhuluma ama-courts awe-nomination. So upresident uchaye khona ngakhona sibili.
Kodwa ummeli wenkulumane edale ephalamende uMnumzana Kucacaphulu owebandla le-Citizens Coalition for Change CCC uthi kuzamele ezinye iziqondiso zomthetho zihle ziqale ukulungisiswa ngesiphangiphangi idale ephalamende lingakaqedi umsebenzi walo.
Nxa singakhangela u-section 147 subsection 1 wesisekelo selizwe i-constitution ithi impilo yephalamende iphela ebusuku at midnight ebusuku ngo 12 o'clock ngelanga elandulela ukuvota kwakuqala, okutsho ukuthi mhla ka 22 at midnight iparlament yiko lapho ezaba officially dissolved khona. Impilo yeparlament izabe isiphelile. Nxa ngifuna ukugcizelela kakuhle, kutsho ukuthi mina njengo member of parliament ngizakuma ukuhola mhla ka 22
ummeli webinga north edayile parliamente umnumzana prince dubeko sibanda owebandla lesicc uthi isikhathi kasabavumeli ukuthi kwenziwe inguquko efunakalayo emthethweni ekhona manje okulakho ukuphazamisa ukhetho
ye namhlanje sizwile sonke ukuthi kuphumile iproclamation echo ukuthi amalanga ama election aya kuba khona mhla ka 23 August njalo le nomination court layo ukuthi yahlala nini kujwayelekile njalo kuyaziwa ukuthi khona i constitution ye Zimbabwe yona ithi nxa umthetho okhuluma ngama election ungakenziwa ngelanga lapho uqanjwa khona ilanga lama election kuthi ukuthi lo mthetho awuye kusebenza kuma election ona lawo alo mnyaka
ukubekwa kwelanga leli ukuza ngemva kokuba ingcitshi kwezomthetho lesisekelo sombuso welizwe zisithi akula mthetho ovunyelwa ukwethulwa okhangelane lokhetho nxa ilanga lokhetho selithe labekwa ezinye ingcitshi zithi lokho akulandaba zisithi uhulumende uzasebenzisa imithetho evele ikhona ngimele isithu 7 ngiseharari ngumlondolozi Ndlovu.
Umhlangano wenhlanganiso yabakumsebenzi wokwemba elizweni eChamber of Mines Zimbabwe walonyaka uqale namhla eVictoria Falls. Ingcwethi zalolu hlangothi ezidlula amakhulu amathathu zizabe zithe gwaqa kuleli dolobho onsuku ezine zibonisana ngendlela ezingathuthukisa ngayo umnotho welizwe ngokwenziwayo. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Lomhlangano uvulwe ngumqondisi kahulumende kuhlangothi lweMines and Mining Development umnomzana Walter Chitando yena okhuthaze osomabhizimusi lamankampani akulomsebenzi ukuba basebenze ndawonye ukuze kuvinjwe ukuthatha kwezenjwayo zeZimbabwe zisiyalungisa impahla kwamanye amazwe okufana lokwelithium lokuningi okwenjiwa elizweni. Uchitando uthi ilithium isetshenziswa ukulungisa amabattery ezimota ezihamba ngogetsi labomakhale khukhwini ethi ulethemba lokuba yiyo engaguqula isimo somnotho welizwe.
So it is important that as the lithium players you get together, those who are establishing plans for value addition to the next stage, you work together.
Ngakho kubalulekile ukuba njengabembi belithium limanyana. Kubalisela lalabo abaqalisayo. Njengohulumende asisoze silitshele ukuba ubani ngenze lokho ubani lokho.
Umholi wenhlanganiso yabembi eChamber of Mines umnumzana Colin Chibafa utshele umhlangano munye ukuthi basemizameni yokukhulumisana labasakhulayo ukuthi babone indlela abangaphathisana labo ukungena emsebenzini wekwembiwa kwelithium le.
Put matters into perspective and to allow a dialogue from an informed position.
Silethemba ukuba lokhu esiza kuhlafuna lapha silethulele khona njalo uzakwenza ukuba kwazakale ukuba sime ngapi ngezeluthiyamu njalo siza kuba labaqeqeshi abalolwazi ngalokhu abazoxoxisana lathi ukuze sibe zingcitshi kumhlaba wonke ngezokwenziwa kwamabattery eluthiyamu.
Umhlangano wabakumsebenzi wokwemba elizweni oweZimbabwe Chamber of Mines Conference walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Creating Growth Enablers for the Mining Industry. Kusenjalo unkosikazi Nicole Johnson ongumqondisi wohlangothi lwePolitical and Economic Section ehofisini yommeli weMelika eZimbabwe wethule inkulumo kulomhlangano ebiphansi kwesihloko esithi Mineral Security Partnerships. Yena ke ukhuthaza ukusebenzelana kwamankampani labasomabhizimusi abakumsebenzi wokwemba lozulu walapho abasebenzela khona.
This includes projects that demonstrate responsible stewardship of the natural environment, that access and acquire land through consultative and participatory processes, that commit to meaningful engagement and transparent communication with the communities affected, that ensure safe, fair, inclusive, and ethical workplace conditions.
Lokhu kugoqela ukuphatha kuhle imvelo,
ukumanyana labanikazi balezindawo njalo ungabambi ngamandla ukungena endaweni zabanikazi lisiyakwemba ngokungela sivumelwano kanye lokubona ukuba lapha elemba khona alenzi inkohlakalo kodwa liyaphakamisa ngezomnotho kuZulu waleyo ndawo.
Abe Chamber of Mines bathi umsebenzi wokwemba eZimbabwe ngomnyaka odluleyo ulethe inzuzo kungcebethu yelizwe engaba ngamabillion phose ayisithupha 5.6 billion US dollars. Lo nyaka bathi linzuzo ingakhuphuka ngesilinganiso sokwedlula okulithumi ekhulwini 10.4%. Bathi kodwa kungaphathisa ukufezwa kwemithetho efana lowe Mines and Minerals Act, Indigenization and Economic Empowerment, iMinerals Development Policy, Local Content Policy kanye lezokusetshenziswa kwedola leMelika leZimbabwe abasebenzela khona. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe omhlaba ole-USAID solunike eleZimbabwe usizo lwezigidi phose eziyisitshiyagalolunye zamadola eMelika 8.7 million dollars. Imali le ngeyokuthengela ukudla abantu abafika inkulungwane ezingamajuma isithupha lengxenye 65,000. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenziwa phansi kohlelo oluqhutshwa ngabohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-World Food Program, WFP, ezigabeni ezinhlanu eZimbabwe kunyanga eziyisithupha ezilandelayo. Imali le izancedisa ukuba uZulu abe lokudla, ukubolekwa izimali kwabantu abasemaphandleni kanye lokwakhiwa kwemigwaqo lokuphathisa inhlelo zokulima emaphandleni. Indawo ezizathola usizo lolu zibalisa iKariba, Maswingo, Mwenezi, Rushinga lwezishabane. Ekhuluma kulombuthano umholi we-USAID eZimbabwe umnumzana Rams Gautang uthe eleMelika lizimisele ukusiza uZulu weZimbabwe.
This assistance will support approximately 66,000.
Usizo lolu luzaphiwa abeZimbabwe abafika 65,000 abaseRushinga, Maswingo, eKariba, Mwenezi lasezishabane. Abantu abadubekayo eZimbabwe bahlukumezwa yikuguquka komkhathi.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana eBeth Sibindi uthi iWFP yenze kuhle ngoba indlala ibhahile emaphandleni.
Ethokozisayo kakhulu ngoba ilizwe laseZimbabwe uzananzelela ukuthi umkhathi ubungekho two kind kwayo ezinye indawo kwamanye ama-regions. Izulu likelana kakhulu, yebo kambe kwezinye indawo, kodwa kulezinye indawo ezingatholanga izulu. So i-donation le elethwe zinhlanganiso zaphetsheya into ethokozisayo ngoba izaletha izaqeda indlala singathi kwezinye indawo ezingabe zidinga uncedo lokudla.
Kusukela ngomnyaka ka-2011 abantu abafika isigidi lengxenye 1.2 million ezicintini ezifika amajuma amathathu 30 sebethule usizo olusuka kwabe-WFP incedizwa luhlangothi lwe-USAID. Kusukela ngomnyaka ka-1980 i-USAID isiphathisele eZimbabwe kunhlangothi ezijeneyo zempilo ngamabhiliyoni edlula amane lengxenye zamadola eMelika 4.5 billion US dollars. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, U.S. Secretary of State u-Antony Blinken wethekelela kwele-Sweden lapho akhuthazaze eleTurkey ukuthi licabange kutsha ngokuthandabuza kwalokho ukuthi elo-Sweden livunyelwe ukuba lilunga lomanyana wenyathi we-NATO. EleTurkey letesa i-Sweden umlando wokudlelana lamanye amaqembu alwisana lohulumende awubona njengokudlulisa amalawulo ama-terrorists. EleMelika libikwa liza kwengeza uncedo kwezomvikela kwele-Ukraine olubiza izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola 300 million dollars. Lolu ncedo luzabhathisa ukuthenga inhlamvu lezikhali eziningi zama-missiles nokuthuthukisa ulwazi lwemitshina yakulezi nsuku kwezemvukela. EleMelika lathembisa ukunika ele-Ukraine amabhiliyoni phose amane amadola 37 billion dollars ngemva kokuhlaselwa kwalo ngile Russia nyakenye. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ezilama permit eZimbabwe exemption permits zithi zikhathazeke kakhulu ngokungethulwa ngesikhathi kwesinqumo somthethwandaba sokuthi bayahlala loba bahamba mhla ka 30 Nhlangula okulilanga lokugcina lokusebenza kwamapermit abo. Uthi sokhumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkokheli zamabandla zombusazwe lenhlanganiso ezimela abantu beZimbabwe kwele South Africa bathi ukungethulwa kwesinqumo semthethwandaba ngesikhathi sekulethe ukuhlukumezeka okukhulu kuzalwane zeZimbabwe leze. Zithi nengi labeZimbabwe laba abazange bafake izicelo zamanye amaphemiti ngoba besazi ukuthi abalazo izinto ezifunekayo ukuze bawaphiwe. Kulabo ke abafuna ukufaka izicelo sebethole kuphela imvumo yokuthi bafake izicelo zamaphemiti okuyinto iningi elingakayenzi. Abalabantwana esikolo abazi kumbe babakhiphe bahle baqale ukubopha imjaqana yabo. Abalezindlu, izimota nokunye labo abazi loba bathengise bagcine imali ezikhwameni zabo. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezim imbokodo, uNkosazana Victress Mathutu, uthi nxa bekhangela isimo sabo becabanga ukuthi sekusele nje amaviki ambalwa isinqumo somthethwandaba silokhe singakaphumi bafikelwa kwesaba okukhuluma.
So kuba yenza baphile bengazi ukuthi benzeni, abazi noma baye emuvombe baye phambili, bamile ndawonye kulindwe leso sinqumo senkantolo, njalo kunzima futhi lokuthi bahlale balinde isinqumo senkantolo benga-applyanga ama-waiver. So now izinto sezingi-2, u-apply waiver ngaphulinde isinqumo senkantolo. Abantu bahlezi sebephila nzima abasazazi ukuthi benzani.
Umgcinihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi lusizi lodwa kwabeZimbabwe laba.
Ukudileya kwe-judgment kuchiya impilo zabantu ziphansi kwenselela nengcindezi ebuhlungu kakhulu ngoba phela manje abantu babheke ukuthi bangahlela kanjani impilo zabo. Bebase banama-bank accounts, bese banabantwana abaye ey'kolweni, bese banama-business awa-registered. Konke lokho kuzoba nzima kakhulu ukuthi kuqhubeke phansi kwengcindezi ukuthi khona abasavunyelwa ukuthi babe abahlali bakule lizwe.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqawuthi Mabena uthi impilo zabaningi vele seziqalile ukuchitheka.
Into yokuqala abayilindileyo ukuthi uminister uthini njengoba u-30 June esefika abantu bengathola ama-waiver belokhu besa-apply ngoba la mabhanga la asebhalela abantu izincwadi. Okwesibili abakulindileyo yikuthi isigwebo esizakhitshwa inkantolo yisigwebo esizohambisana lalokho abama-ZEP abakucelayo kumbe sizobachitha.
Kodwa ngegqwetha elimela abanye beZimbabwe laba abaphikisana lokwesulwa kwamaphemithi abo umnumzana Simbachi Thando uthi abeZimbabwe laba bazilungiselele ukulinda okwedlula lokhu abacabangelayo.
Nxa isinqumo somthethwandaba singachitha isicelo sethu siyabuyela emthethwandaba siyephikisana lalesi sinqumo.
Ugatsha lwendaba zasekhaya lona aluzange luphendule imibuzo oluyithunyelweyo ngodaba lokuthi kufanele benzeni abeZimbabwe laba njengoba selidumela emansumpeni belokhu besalinde isinqumo somthethwandaba. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Usigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa loNkosikazi Isabelle Ndlovu odabuka eZimbabwe osebenza kwaleBrithani olenhlelo ezinengi ezinceda abantu emaphandleni. Inhlelo lezi zigoqela ukuvuselela izibholane, ukulungisa impompi zamanzi eTsholotsho District Hospital lePhumula Mission Hospital lezinye. Uxoxa ngenhlelo lezi leStudio 7.
Ngidabuka eTsholotsho ecawuna jena igula likabili line. Ngingumama onamajaha amathathu akhulileyo, ngugogo. Ugogo onesihelo, onozwelo, ne-community nezizalwane zakubo. Ngiyaphatheka kuma groups ancedisa umphakathi wakithi. Ngi one of the member yeTholotho Community UK. Sincedise isibhedlela seTholotho ngokuthi sifakela ama curtain uward yematernity le ward yamadoda le yabantwana le labor ward. Saphinda sancedisa ukuba lungisela ibhohol eyayifile sangenela bethatha amanzi kude. Sadabukelwa ngabomama abazithole bebethatha amanzi kude. Sadonsa amanzi lawana, sawulungisa umgodi lwana, sathenga izinsimbi, imaterial yonke nje yokwenza ibhole ibe la manzi eduzane lamawadi. Sathenga konke lamajojo, lamasola, adurayo mpela amasola sathenga eSouth Africa, sashipa safana laphaya.
Kuyini okwenza ungene kunhlelo ezinje?
Ngizalelwe esibhedlela ebesiyinge sama missionaries. Isibhedlela lesana ama missionaries ayeka futhi iphumula mission. Sasinge sama brethren. Indawo engiphuma kiyo yindawo uhulumene ayikhohliweyo engingakubeka ngaleyo ndlela. Asila migwaqo, asila zikolo eziphilayo, asila zibhedlela lamaklinikhi okuphilayo. Yikho ngisithi uhulumende usikhohliwe kucala lapho engizalwa khona emhlubulweni waseCawula nje. Ngase ngibheka ukuthi iTholotho le ikhava ama ward angu 21 kucommittee member eTholotho Hospital UK community. Ngahlelelwa lushupho engaluthola lusenzeka ezibhedlela ngamehlo ami, yikho kwangenza ngasukuma.
Yes, singathi kukhona okunye njalo elikwenzela abantu khona ngale eTholotho.
Yes, ekhaya eTholotho ngibe involved the community yakhona ngale eTholotho phansi ekhona leCawuna. Sahlangana saba libumba sathaya imali sagubha idene beseligcibekile esathiya siligelelwe ngosmith ngenxa yokuthi indlovu ngale ziyagqibela amadamu lawana. And then beabadala bezihamba umango omude besiya kukha amanzi kude, sabona kufanele ukuthi sagubhele idamu leli eliduzane lemizi yabo, saligubha ngemali yethu futhi. Plus futhi asotholotho yodwa i-hospital lana iphumula mission yona leyo siyifakele amasola. Si-less than 10 of us involved by firstborn ingumntanami uNhlanhlandlovu. Le group yasegolisa salungisa futhi umgodi futhi ozinwa ukuthi kungenise amanzi futhi ephumula mission futhi. Nesivalo bebengenela zinyoka mahlabezulu besemawadi. Nisuke ngekhaya ufithi uyokwelatshwa kodwa ukucina siyathola ukulunywa zinyoka khona ngale kumbe nibhova wezinta. Izivalo bezifile sesizifayile izivalo. Njalo futhi during the pandemic bengithenga igrosal i-50 kg impuphu cooking oil for isibhedlela sona leso esephumula ukuthi bazisize ngokuncane benginakho. Njalo akusikho khonokho kodwa ngingakonsulta nge-member ye-church yeshumi nambili ukuthi siyakhele ugogo wayesekhuletha okuthiwa ngugogo Mhlongo wasendaweni yaseplumtree empimbila eline engingakwaziyo khona. Ngaba ngu-admini ngaqoqa abomama samakhela indlu and she is late now. Sanikela ku-community ukuthi ma bengayenza indlala i-creche kumbe i-women club singajabula ingasetshenziswa ngumuntu oyi-one bayisebenzise bonke njengoba umama uMhlongo wathona. Njalo bengisenza ama-food parcel mahlabezulu labangani bami abangu-3 Mrs. Molin Vundla noSikhonzile Ndebele. Sesithenga ama-food packaging kobulawayo. Sisizile imuli ezithile eNtumbane, leNyulo Bengula, nePhumla South naseNkulumane 12. Angimanga khonapho ngiyaphambili. Nabantwana kunabantwana enginikelelekayo i-school fees. Yisihelo nje engidabuke njalo naturally enginaso. That's my calling. Lubizo lami ukusiza.
Unkosikazi Isabel Ndlovu udabuka eTholotho eZimbabwe. Ubekhuluma leStudio 7 eseLondon. Ukuqhubekela phambili ukubudeka kwedola leZimbabwe osokuthengiswa impahla etshiyeneyo ngedola leMelika atsho eleZimbabwe. Kulabanye abathi lokhu kubangelwa yikulungiswa kwempahla etshiyeneyo elizweni kusetshenziswa idola leMelika. Amavinkili amaningi labathengisa impahla emigwaqweni kabasamukeli idola leZimbabwe ngenxa yokuwa kwesisindo semali yelizwe. Zokuthengiswa impahla ngedola leMelika elithengwa emkambo wensita ngamadola eZimbabwe afika inkulungwane ezine, 4,000 Zimbabwe dollars. Umnumzana Rejoice Mgwenya, ingcweti kwezonoto okuhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions, uthi idola leZimbabwe seligugudeke okumangalisayo.
Intengo yokudla, intengo yezimota, intengo yefurniture, okwakhisayo, isamende, konke sokuqongile. Kukanti nxa abantu bengena esitolo bethwele izimali zabo ezemholo asisebenzi lutho ngenxa yokuthi intengo zakhona sezibhalwe ngezimali zaphandle ama United States dollars. Kungahlupha ukuthi umuntu athi isizathu yilesi, akula sizathu esisodwa, kodwa engibonayo ukuthi mina ngenxa yokuthi kule mali ezohlobo ezimbili ama US dollar leZimbabwe bond, ibond dollar lesilayo le, laba abathenga izinto zokusebenzisa ukulungisa ukudla ngaphandle kwelizwe basebenzisa amadola, amabhenki ayasilelwa ngamadola. So kusitshuthi nxa befuna ukuthenga izinto ngaphandle kwelizwe sebengena emsikeni omnyama lapha khona amabhondi akhona evele ehlupha, yikho intengo yedola isizakhwela izaqonga. Ye uhulumende yena uthi yena hatshi imali yokuthenga ngaphandle ikhona, ikhona emabhenki kumbe isiphaleni esikhulu sethu sephi, kodwa lo asoqiniso ngoba siyazi sisasesakubona ukuthi ngezikhathi eziningi imali eziphunyiswa lapha eZimbabwe ukuthi sithengiswa igolide, idiamond, ilithium, imali lezo kaziphenduki eZimbabwe. Yikho kuyenza ilizwe lisilelwe imali yangaphandle.
Ungwenya uthi kunengi okumele kwenziwe ukuze lingawe ngamandla idola leZimbabwe.
Into yokuqala ukuthi kayisonto engalungisiswa nje namhlanje. I-Reserve Bank kayibe libhenki, ibhenki elilungisisa imali yeZimbabwe lingaqondana ngokwembusazwe. Okwesibili, akufanelanga ilizwe lisebenzise imali yangaphandle ngoba imali yangaphandle nxa iqinile iyaxotsha imali yaseZimbabwe engaqinanga. Kufanele kwenziwe umthetho wokuthi imali yangaphandle kayisasebenzi lapha eZimbabwe. Kodwa nje nxa kusenziwa njalo kufanele kulungisiswe ukuthi imali zonke ezingenayo zingene emabhenki, abantu abalungisa izimpahla lapho nxa bethengisa impahla ngezimali ezalapha eZimbabwe kuba ngcono. So ingathi khona into ezintathu zonke ukuthi ibhenki kayilungisiswe, imali yangaphandle ingasebenzi lapha ukuthenga ezitolo kuye ama-business, njalo ama-business kabe ngama-business asebenzisa imali yalapha ukulungisisa impahla zalapha eZimbabwe.
Umnumzana Angliston Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies, uthi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe.
Sibona isimo somnotho okwamaviki lawa adluleyo sisiba sibi kakhulu. Amandla edola laseZimbabwe, emali yeZimbabwe awile kakhulu emkambo, kwasekusidala futhi ukuthi kulokunye futhi okungahambelaniyo intengo zama-basic okudliwayo ziqanise kakhulu okwamagama ma uthenga ngemali yaseZimbabwe. Okutsho ukuthi abantu abaningi abahola le mali yaseZimbabwe yasekhaya abasenelisi ukuthi baphile. Kutsho ukuthi isimo somnotho sesime manzonzo kakhulu, kwenza impilo zabantu zibe nzima kakhulu. Sibona njalo ukuthi kuya kuba sobala ukuthi abasibusayo abakho in control of the economy, kungazani kulamanye ama forces ayiwo abambe ezomnotho abadecidayo ukuthi irate ivuka imalini, njalo lokudla kukhwela kusiba intengo yokudla ikhwela isiya kumalini. Kona lokho kutshengisa sobala ukuthi abantu sekusebe ku-election mode, lalabo abangemuva ababambe intambo behind scenes abafuna ukuthi ibandla leZANU-PF liphume embusweni sebesiqalile ukusebenza ngamandla, ngoba ma kungayiwa ekhethweni umkhonomi uguqe ngamadolo. So kutsho ukuthi abantu ikakhulu abemadolobheni bazavota bezondile.
Usibanda uthi ukudla kugcwele okumangalisayo okwenziwa eZimbabwe kodwa kubiza imali ephezulu.
Impupu njengesibonelo igaywa khona apha ekhaya eZimbabwe, kodwa ukuthi ikhweleleni akususiseki ukuthi why ikhwezwa intengo yayo ize ifihlwe icinakale ingasatholakali ezitolo. So kutshengisa sobala ukuthi ama handlers alaba ababamba economy behind scenes sebe ku-election mode, sokulwiwa ukwenzela ukuthi abantu bazonde bahambe ekhethweni bezondile. So kuyinto enzima kakhulu. So ke sesikuzabonakala ukuthi uhulumende uqine okunganani ekuthini alungisise lolu daba. Ngensuku zikaMgabe wakuvuka kulama directive abantu abezitolo bagijinyiswe, kanti lapha sibone uminister wezomnotho usikhwica mfundo uprofesa Ncube ezama ukuthi ama market forces abe yiwo aregulatayo, kodwa akhanya nje ukuthi kakusebenzi.
Abaphikisayo bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingokips dube. Dinga kulwa ku Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labazombusazwe ngokwethulwa okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa osuku lokuqhutshwa kokhetho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesange njabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka yeZimbabwe.